Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 27/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tichiona pyanya kumacha iri pamugwagwa ipapo, vatiitedzera zvinenge zvichidiwa pamugwagwa. Zvinoita kuti taona zvine zvikonzereka.
Mapurisa anoti vanhu makumi masere nevanomwe 87 vakafa munguva yezororo rekisimusi.
Zvokupa yambiro kune vanhu vagari vemuHarare kuti vaya vari kugara kuma areas anosuwanzo shinga mvura vange vachibva ikoko vachinotsvaga ma areas ari high.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume voyambira vagari nezvedambudziko remafashamu emvura riri kutarisirwa munzvimbo dzakawanda. Vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe vafa nechirwere chekolera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vazivisa vatori venhau kuti vanhu vashanu vafa nhasi, vamwe vakawanda vakakuvara munjodzi yaitika pabonde rana motokari nhatu dzinoti bhazi nerori nemota yemhando yeMercedes Benz mumugwagwa weHarare Mutare. Vanyati vati njodzi iyi yaitikira pedyo nechikoro cheDiggleford Primary kumarondera. Vachitaurawo nezvenjodzi pazororo rekisimusi, Vanyati vanoti uwandu hwevanhu vakafa munjodzi dzemumigwagwa panguva yezororo rekisimusi gore rino wati dererei zvichienzaniswa negore rapera, asi uwandu hwevakuvara hwakawedzera zvakanyanya. Mapurisa anotarisa njodzi dzinenge dzaitika kubva musi wa15 kusvika 26 zvita. Mumashoko kuvatori venhau, Vanyati vatiwo gore rino vanhu makumi masere nevanomwe kana kuti 87 vakafa zvichienzaniswa nezana nevaviri kana kuti 102 gore rakapera. Vanoti vanhu vakakuvara gore rino mazana mana nemakumi maviri nemana kana kuti 424 zvichienzaniswa nemazana maviri nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 289 vakakuvara gore rapera. Njodzi dzaitika gore rino dzakati dererei, uye gore rino sezvo rinonzi ranga rine njodzi churu chimwe chete nezana nemakumi mapfumbamwe neina kana kuti 1194 zvichienzaniswa nechuru chimwe chete nemazana manana nemakumi masere kana kuti 1480 gore rakapera. Mukuzeya nyaya yenjodzi mumigwagwa, tabata mutauriri wePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati.
Dambudziko riripo kuti mindset yevanhu haisati yanyanyochinja panyaya dzekudzivirira tsaona, uye zvakare zviri kuratidza kuti taane mota dzakawanda kudarika dzanga dziriko makore apfuura, zvakapetwa kashanu mota dzakafamba mugwagwa. Tichiona kushahanya kumacha iri pamugwagwa ipapo, vatiitedzera zvinenge zvichidiwa pamugwagwa. Zvinoita kuti tichaona dzine dzichikonzereka pamugwagwa.
Zvamunganongedzerese muenzaniso ndezvipi?
Tichiona kumhanya kunenge kuchiitwa nevamwe vachairi nemota diki nemota hombe vasingafanani kana pamugwagwa. Ndezvinhu zvatiri kuona pamugwagwa ipapo. uye zvakare tinema bhazi anhaye zvimwe zvane ngati teknoloji yapo inonzi rigadha inofanira kunge ichizimwa kana pana inoitwa switch over iyo iyi vakawanda vane mabhazi havasidzima rigadha iyoyo iritadha inoita kuti ijini zvese zvinhu zvakangomira kahwani zvinozoita kuti bhazi rikwanise kutendeuka richiita kunge ravudzokera kwarabva robva rabheuka.
Tsaona dzaitika gore rino nedzaitika gore rakapera, imi muri kuona musiyano iwoyo wakadiwo?
Hapana musiyano wakasiyanei maonero ati kuona zvinoita kunge zvakere zvishoma but hapana musiyano wakanyanya uripo kuti tai taiona kuti taitoo hava 50% kuterera kwetsaona kana 30% but tikuona kuti tsaona dzacho dziringomhanyisana dzinoita kunge dzakaderera but mafiga aangotangotifananini anongosiyana inamba shoma shoma ndomaonera.
Kuiwo mapurisa mumigwagwa umu zvakamirawo sei, varimo here, vari kuita basa ravo here?
Kusava nevanhu vakawanda vanhu vachitofanira kunge vachiita yatoti police patrol pamugwagwa kudzimwe nzvimbo vekumwe kudzimwe nzvimbo hakwanikwe mapurisa, saka zvakanaka kuti mapurisa awanikwe pamugwagwa vanoita kuti tsaona dzine shoma asi vakashayikwa kudzimwe nzvimbo tsaona dzinokwanisa kuwanda zvakare. Hatina kungoshuvira vari parwendo vachazenge vachidzoka kumabasa nepanyuye kuti vasatore zvinodhaka vari pamugwagwa.
Mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vange vari parunare muHarare neStudio 7. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuri yavo ichishanda nesangano rezvekubatsira vanenge vawirwa nenjodzi Receive Protection Unit vakagadzirira kubatsira vanhu vanenge vachida kupotera kubva kunzvimbo dzine dambudziko remafasha memvura. Izvi zvinotevera mashoko akabva kune vanoona nezvemamiriro ekunze munyika veMac Department ekuyambira kuti munzvimbo dzakaita seHarare, Midlands nematunhu emashonaland muchanaya mvura yakawandisa kusvika nemusi wemugovera inogona kukonzera mafashamu. Mvura yakawanda yange ichinaya nhasi nanezuro munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMafume.
Takatarisana nemvura iri kunaya tayambirwa neve Civil Protection Unit kuti kuchange kune mvura yakasimba kwazvo ichakonzera maflood. Iyi mvura yechi2 inokonzera maflood uyezve kuchaita imwe yechi3 ichakonzera maflood.
Ndeipi yambiro yamuri kupawo kuvagari vemuHarare vaMafume? Nekuti tiri kunzwa kuti ndo imwe yenzvimbo dzataurwa kuti dunhu richanaya mvura yakawandisa.
Tiri kupa yambiro kune vanhu vagari vemuHarare kuti vaya vari kugara kumaareas anosiwanzo svinga mvura vange vachibva ikoko vachinotsvaga maareas ari high.
Ko vamwe vasina pekugara vaMafume vasingakwanisi kuenda kumahotera kana kune dzimwe nzvimbo dzakakwirira kuti vambonopotera vangaita sei?
Vasina pekugara, tine nzvimbo dzakaiswa neCivil Protection Unit nekanzuru dzakabudikidza kubudiriro nekukwadzana kwavanokwanisa kundogara pane matende nechikafu ikoko. Isusu sekanzuru takati kuurayiwe mombe mbiri vanhu vawanewo chokudya chine nyama paChristmas apa. VeCivil Protection Unit vane mamwe madry food avanawo avanogara vachipa vanhu, vainde ipapo nokuti mvura iyi ichange ichiuya ine uwandu ende inogona kukanganisa ugari hwevanhu.
Pane vafa here kusvika pari zvino vaMafume muHararo?
Tatorasikirwa nemwana na vamwe baba panguva ino, saka tukutarisira kuti aiwa hatifanigwi kuramba tichirasikirwa nevanhu.
Rimwe dambudziko nderekuti vamwe vanhu vakavakira dzimba dzavo mumatoro kana kuti munonzi mawetlands muya vaMafume. Zvii zviri kuitwawo nekanzuru ichishanda nehurumende kuedza kugadzirisa dambudziko iri?
Isusu tichange tichiongorora pari kugara vanhu kuti tione kuti vari kugara munenge muchiita mvura vange vachiiswa kumwe kuri nani, uyezve vanhu vachirega kupana kana kutora pavanoona panosvinga mvura nokuti vanenge vangotora nhamo, vanenge vangotora kunetseka gore negore, asi isusu sekanzuru tichaita pese patogona napo kuti tibatsire ruzhinji rwevagari veHarare kuti nyaya iyi isava affect.
Avo vange vari meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Vebazi rezveutano nesangano reWorld Health Organization reWHO vari kuyambira vanhu kuti vangwarire kutapurirwa kwechirwere chekorera pazororo rinorekisimusi negoredzva. Vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe kana kuti 221 vafa nechirwere ichi chinofungidzirwa kuti chabata vanhu zviuru gumi nezvitatu kana kuti 13,000. Vachinyora padande mutande reX veWHO vati vanhu vanofanira kurega kubata maoko evamwe parufu, kungwarira zvavanodya pamagungano, kurega kugamuchidzana chikafu uye kuvakurudzira kugeza maoko nesipo. Hurumende inoti iri kuedzawo kuchera zvibhorani kupedza dambudziko rekushomeka kwemvura mune mamwe matunhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Enoch Maida, vanova mukuru wezveutano paUniversity of Zimbabwe School of Medicine.
Chirwere chekorera chiri kuramba chichiita sechinoenderera munzvimbo dzakawanda dzemunyika yedu yeZimbabwe. Hatii tichaona kuti kazhinji kazhinji chirwere ichi tinongoti ndeche nyaya dzeutano nokuzvichengetedza kwakanaka, nokuti utachiona hwekorera hunokonzeresa chirwere chekorera utachiona hunopinda mumunhu kana ari amwa mvura ine utachiona ihwohwo kana kudya chikafu chine utachiona ihwohwo.
Zvii zvamunokurudzira apa kuti zviitwe?
Kazhinji tokurudzira kuti kana michero iya angava mashuku, taakupinda munguva yemamango kana michero yakasiyana siyana nyangwe inotengwa muzvitoro masupamaketi akaita semaapple, ndavasangofunga kuti agezwa nyange pamutsika chaipo, ndavasangoti handaona zvine mvura iripo, nokuti hauzozivi kuti mvura iyi yanzi yageza michero yabvapa inokwanisa kunge yatiitori neutachiona hwekorera. Saka vanofanira kuti vakwanise kugeza michero iyoyo kuti kana pavanoidya vazoziva kuti yakanaka, uye maoko avo anofanira kunge akachena asiri maoko aya kuti wambomhorosana nevanhu, wambobata-bata zvinhu zvakawanda, wambobva kuchimbuzi ukasawana mvura yekugeza maoko ungezobata michero kana chimwe chikafu namaoko odya.
Kumaruva chirwere ichi chinopararirawo sei?
Dzimwe nhambu mazuva ano kuri kunaya mvura, mvura iya inokwanisa kuti nyange kumaruva kuya yotorana nyange netsvina yevanhu inokwanisa kunge ine utachiona hwekorera, zvondopinda kana mumatsime kana migodhi inoiya isina kunge yakachengetedzwa zvakanaka, mvura iyoyo ikasanganiswa vanhu vakazochera mvura kuti vanomwa vanokwanisa kumwa mvura ine utachiona. Hurudziro iripo ndeyekuti vanhu mvura yose yavanotora vanoziva kuti iri kubva muzvibhorani kana mumatsime migodhi inenge isina kuchengetedzwa kana kuprotektiwa zviya zvokukavhwa zviya izvi, kuti musawana zvimwe zvinouyira imomo. Vanofanira kungeiboila, vanhu vaiboila yobva yotenhodzwa kuti vagoimwa zvakanaka, uye vamwe vanokurudzirwa kuti ngavaise vana watergadi vaya mungava mumadhorobheni kuitira kuti nebanyange ikabva muzvibhorani, asi nokuda kwokuti zvimwe zvibhorani zvinokwanisa kunge zvakacherwa padhize nepanotamba nesiweji. Taona kuti mvura iya inenge zenge ichipinda mumvura yechibhorani inokwanisa kunge iri mvura imwe yatobva mumvura yesiwejiya pamwe itori neutachiona hwekorera. Saka munhu hapanongoti nokuti yabva mupombi, saka inofanira kunge yakachena.
Ko, munhu anoziva sei kuti abatwa nechirwere ichi, Dr. Maida?
Munhu anokwanisa kutanga kuita manyoka yariyaiya muchirungu anoti raizi wotare kureva kuti inenge iri mvura hatiinetu twakaita titangatanga setiraisi tuya imwe nhambo yakanochenuruka, uye kuti vanoita vamwe vanenge vachiruta vamwe vachipisa muviri.
Mukuru wezveutano paUniversity of Zimbabwe School of Medicine Dr. Enoch Maida vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu.
Thank you.
sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana nekupambwa kwevanhu kuri kuramba kuchiitika pasina kusungwa. Mugore rino ra 2023 nengo dzakawanda dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi asi hapana akasungwa kunyangwe vamwe vakaita izvi vachizivikanwa. Sangano reUnited Nations rakakurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti inofanira kuferefeta nyaya idzi. Gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe vakati nyaya idzi dziri kuferefetwa. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
SaZimbabwe Lawyers for Human Rights tine nguva yakareba tichishushikana nezvenyaya dzemaabductions dzekupambwa kwevanhu kwamataura kubatwa zvechisimba vasingazikani kunzi vatorerwei waendeswa kupi wari kupi tane nguva yakareba chaizvo tichinetsekana nenyaya idzi.
Muunga apa here muenzaniso ipapo?
Kune nyaya dzakawanda dzevanhu vakangotorwa vana mukoma Patrick Nabanyana vana Paul Chizuze munotozviziva zvese izvozvo. Tikazouyawo kutanga 2008 kuna sisi Konzila Chinanzawana vana mukoma Emmanuel Chinanzawana vana Nigel Mutema Gauka mukoma nakanga kaine makore maviri chete kuzvarwa vana mukoma Andres Rumanyere muchaziva kuti vakatorwa kuna 2008 gore rakapambwawo sisi Justina Mukoko. Hazvina kupera ipapo zvinhu zvakaramba zvichienderana mberi mukaona nyaya dzana mukoma itaidza mara nanhasi tahatisi kuziva kuti ari kupi mhuri yake nenyasha nanokutenda vana vake naShefra mudzimai wake nanagogo nasekurudza mara vatozivi kuti mwana ari kupi pari zvino.
Pane mienzaniso here zviri kuitika makore anaya kana kuti mugore rino ra 2023 vamafunda pasi pehurumende yava Munangagwa kana kuti Second Republic?
Kana uri kuramba wachingobunyikidzwa mukanyaya dzana mukoma tatenda mombe yarara kaona mazuva apfuura mwedzi yapfuura nyaya dzekupambwa kwana Honorable James Sida kwanaonorable Takudzwa Ngadziori wana mukoma kanzila wombera iwombe muri kuona zviri kuramba zvichingoitika. Muzotoona kuti zvakazototirwadza zvikuru nyaya yapasta Tapfuma neimasai.
Kose nyaya idzi dziri kuramba dzichienderera mberi?
Nyaya dzekupambwa kwevanhu dziri kuramba dzichienderera. Tiri kuona kuti chiri kuita kuti dzirambe dzichienderera inyaya yekuti hurumende yedu haisi kuita criminalize kana kuti kuti mhosva kuita kuti vanopamba vanhu vanzi vakakomita mhosva. Panodiwa kuti waite criminalize my acts of abduction kupamba vanhu aya kuti yanzi imhosva iyi uye inotoona nemaconsequences poitwa basa. Inyaya lack of accountability, inyaya impunity, wari kuzviita vanhu vanotozikanwa mukacherechedza vanotaura vamwe wacho vatakatoona vachitotenderedzwa nemapikicha masnepa avo pamasocial media asi hapana kana munhu waana atabatwa nemapurisa kuti iwe shamwari zvavakaita izvi zvamuri kuita hazvisizvo tako kusungai tako kutongai tako kuprosecutai vanopiwa mutongo so that vane shungu dzekuda kuita utsinya wakadai addicted wanotya kuzviita.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Israel nasi yabomba nzvimbo dzakawanda dzemuGaza Strip mushure yemezuva rimwe chete yavimbisa kuwedzera mauto ari kurwisa dunhu iri. Danho iri riri kukonzera kushushikana kukuru kune vakuru vesangano reUnited Nations. Mauto eIsrael ari kurwisa Gaza pasi nechemudenga zvopa kuti vanhuwo zvavo vasiri vechikwata cheHamas varasikirwe neupenyu. United Nations inoti vanhu zana vafa mumazuva maviri chete ekurwisana. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden namambo wekuQatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani vanonzi nemuzinda weWhite House vari muAmerica vakataura nezvenzira dzingatorwe nechimbi chimbi kuti vanhu vakapambwa nechikwata cheHamas vasunungurwe. America inoona Hamas sechikwata chinopfurikidza mwero. Munambudzi Egypt neQatar dzakamboita nhaurirano dzakaunza runyararo vamwe vainge vapambwa vakasunungurwa. Hamas inonzi yakapamba vanhu vemuIsrael mazana maviri nemakumi mana uye vasara vasati vasunungurwa vanosvika zana nemakumi maviri nevapfumbamwe. mauto emu Israel zana nemakumi mashanu nevasere vafa muGaza kubva zvatanga kurwisana musi wa 7 Gumiguru. Vanhu mamirioni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million vamanikidzwa kuenda kuupoteri muGaza. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens of Zimbabweans riri muOhio muAmerica vatimu muringai.
Nyaya Israel ne Palestine handione ichipera nekukasika. Uye kutaura kwava Netanyahu kwekuti hanzi vachaparadza Hamas handifunga kuti zvichaitika, nokuti maurayiro avaita vanhu vapfuura 20,000 kwave kusumudza dzimwe mhepo dzehasha kune vavakidzani vavo vakafanana nana Qatar vanga vachisponsa Hamas yacho, ana Saudi Arabia nana Iran vanenge vachisupporta Hezbollah kuSouth Lebanon uko. Nyaya iripo ndeyekuti ngavataurirane nevanhu vese vanzwisisane murunyararo, nokuti nyaya dzehondo tinoziva kuti isu chitendero chemuslim pane kuzvipira kwavanozviita kuti varwe muhondo kana kufira cause. Saka kuti ivo vanyetsanyawo nekutenderedzwa kwavakaitwa nemaarab countries, handifuoni hondo ichipera kusvikira nyika dzese ndofunga dzatoperawo. Kurwova kuri kuita Israel vachiuraya vana, madzimai nevati kurei kuri kutowedzera hasha, kuri kutowedzera kuti Hamas iwane marecruit akawanda, nokuti vakuti kusiri kufande kupi. Saka Hamas ndofunga ichatowedzera zvairi kuita, ende nyaya iri kutyisa ndeyekuti ivo vari kuvanda vari pakati pevanhu vachirwa vari ipapo. Saka ndo zviri kupedza population yemuGaza iyoyi, kuti ivo mire andione zvichiitika. Nyaya iripo ndeyekuti hondo dzinomboitika, but chinopedzisira kutaurirana. Ngakuite sekuona kwangu two state solution yakabvira kutaurwa kare kare. Vawirirane vagare pasi vese vaone kuti hapana zvichaachivhwa nehondo, because zvakabvira kare nesuwo tisati tazvarwa zvekurwisana kwavari kuita nawo kubvira 1948 pakavambwa nyika yeIsrael, vachitorera Palestinians nzvimbo yavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Zimbabweans riri muno muOhio muAmerica vatimu muringai vange vari parunare kwakare kuOhio. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuDRC aungana muguta guru renyika iyi reKinshasa kuedza kudzivirira vanopikisa kuratidzira. Vanopikisa ava vasi kufara nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemutungamiri wenyika svondo rakapera. Hurumende yati haisi kuzobvumidza vanhu kuratidzira sezvo ichiti zvinokanganisa urongwa hwesarudzo. Vamwe vanhu vakatadza kuvhota nekushaya mapepa, uye vamwe vakanonoka kuvhota zvakapa kuti nguva yekuvhota iwedzerwe. Zviri kumusarudzo pari zvino zviri kuratidza kuti mutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi vakatungamira kunyangwe kuverengwa kwevavhoti kuri kuenderera mberi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kudiaspora, chirongwa cheDiaspora Forum, nasi tine hurukuro namuzvare Marvelous Muchanyu, avo vachangopedza zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzemari kana kuti postgraduate in financial analysis, avo vakatambawo kisimusi yavo yekutanga vari muno muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita neStudio 7.
Maito basa mukuma Ivan ndiwo muAmerica ndakawanda muTennessee State city inonzi Knoxville ndiko kwandiri.
Kuri seiwo ikoko kune mhuri yeZimbabwe yakawanda zvakadii?
Kuna kwetu nesezi maZimbabwezi variko, hatina zvedu kuzonyanya kuwanda, tichikompeya nevamwe vekunana Ghana, Nigeria, asi tiripo vashoma vatinozivana navo directly, tinogona kusvika kumaround 6-7, hatina yedu kunyanya kuwandisa.
Iyi Christmas yekutanga here yenyu muri mudiaspora iyi?
Chokwadi kuma Evans, Christmas yangu yekutanga. Semuna chango suko oma Amerika ndine just a few months muno ndaito shaya kuti ito itaso tita se muno ba Amerika budozi ya kana msa tuwa kuzuanze mpola tuwa ade tatu budget posha but nengye kuti mangu mazimabu enzi wo are in the sekori yangu mangu machu wangu ari wo Amerika well before inini for some years saka ndo vataimbo tambote sechiti akaita seiyo vakomana munongoziyo kuno kuAmerica kwatisiyane nekumba.
Zvinonyanya kusiyana papi?
Vanoita Christmas yavo it's more like family time, saka it's not very easy ku isusu tisina family muAmerica. Azvina kuchipa ndiri an graduate student and handina hangu kuya kuAmerican family, saka inguwa yawe ni mozi. Saka doo chicha daka notisa chonika kumiza kuwanera chicha kaito ti Christmas yangu ya gorerino itisi ya nene ya kumba. Ya kumba tine shaka wanda shukita o, tine shamari, daka wanda, manetekwe daka wanda, shaka wanda shukita, shunike shaka wanda tinobuda out, tinono gocha, tinono shwara, tinenda kuleki, ama zado mariko, tili daka wanda kuhenda kwa kawanda. Saka ndo meja difference ya daka wana, saka ila kutuwa ina undi nakiza chokwadi. Nekuti vanhu vacho vatinenge tichitamba navo vanenge vari mafamilies, vamwe vanoenda kuma different states kunoona mafamilies avo, and inzve nzvimbo dzekufarira dzacho waingonza kwese kuzhinji kwakavhara nekuti vanhu vanenge vaenda kune mafamilies avo.
Zvino taakuenda futi kunew year iri kuuya iyi svondo iro rino iri, muchaita sei?
Panyu ye pari hapo, I don't think panita much of a problem. Tagara angu kumusha nyu ye tinuitira mchurch, tinuenda ku atinuitima crossover services. Ndeo watinige tiri ende ndaito mbosa angataga angu mwere ya kana kuyu machichi za chita saka ashiriko.
Kune waka wanda kumusha waka pararara ninyika wangwaru Zimbabwe, kunana UK, Australia, kupi kupi. Mune shoko edira munga basireo?
Mashoko angu mostly kuti vanhu vakapararira ku ndatibata nei, ngatiratidza nerudo, ngatisaitai makwikwi. Kuno kune ndakazoona kuti pressure yekuno mararamiro chaiwo inosiyana. Kana uchienda kubasa pressure yacho yatosiyana neyekumba, zvanenge sekuita kuita zvakawanda. Saka ndakangonotisa kuti rudo ndo chinhu chikuru chinotisa steina tiri muno mudiaspora. Ngatisavenganai, ngatiendana nei.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, muzvare Marvelous Muchanyu vari parunare kuTennessee muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk nasi tiri kutarisa nezviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pazororo rino reKisimusi negore dzva. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa anoti vanhu makumi masere nevanomwe 87 vakafa munguva yezororo reKisimusi. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume voyambira vagari nezvedambudziko remafasha memvura munzvimbo dzakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare ndokusiyai muina Taboka Ncube achikupai chirongwa cheIsi Ndebele. Ini ndini Evans Zininga.